Matigiri ava vabatana nemamwe mapato ari mubatanidzawo MDC Alliance pamwe nevemachechi vachinamatira vatangirai avo vane nguva vakatsimbirirwa neurwere. Vachitaura pamunamato uyu, sadzigara veMDC mudhorobha remasvingo vamuranga mwachanyawo vati zvavaisa mutungamiri wavo muvako wamwari vanotarisira kuti havakundikani pakupora kwake.
Haana kutisika kuti tikundikane, asi isu pachedu tisinogona kuti tiite kuti tikundikane. Saka panguva ino ndinodeclare kuti hatikundikane, ndinodeclare kuti minamato yedu ichahwikwa. Haleluya. Saka ndingati muchidzimbo mose mauya pano, tinokutambirai kupreya vhidhiyo iri pano.
Mumwe wemutungamiri weMDCT amai Agnes Langa vati hakuna kwavanokwanisa kuenda kunotsvaga ruponeso rwemutungamiriri wavo kunze kwekuita musangano wekuvanamatira kuna Nyadenga.
Asi ndoda kutenda chiitiko chakakosha chataunganira, chinova ndochoga, chinotikwanisa, chinotigonesa, chinotisvisa, nokuti hatina rimwe zita kana rimwe inzwi ratingataura pasi pezuva rino kunze kwokudzokera kuna Mwari musiki wezvinoonekwa nezvisingaonekwi. Ndinoda kutenderana nemi kuti Mwari vatiri kutaura nezvavo ava ndivo vakabva nesu kure murwendo rwakatangwa nomutungamiri wedu vaRichard Morgan Tsvangirai, vanova ndivo purezidendi venyika ino. Saka Mwari kana vachinge vatanga basa, soko ravo rinotudza kuti havasiri basa panzira vasina kupedzisa rwendo rwavo.
Sadzigara weMTCT Veterans Activist Association kana kuti VA vatichaona chiminyavati vanovimba kuti minamato yavo ichanzikwa, vatsvangirai voporesa kuti vapedzise basa ravakatanga rekuponesa vana veZimbabwe kubva muutongi weZANU-PF.
Havasi mucritical condition kandi munopa wiza zvekuti vamwe vanozoti ana mazonamata asi vanyaisa kugwarira. Tiri kungoti isusu ngatikumbane pamwe chete muna Kristu tichinamata, tichiita munyengetero wedu kuitira kuti purezidendi wedu. Terera, terera.
Pastor Philip Mugabe veShekina Divine Ministries vaparidzira vanhu vachiti vasaore mwoyo nekuti Mwari hapana chavanokonewa, ndosaka waya kuzonamatira vatsvangirai.
Isu chinangwa chedu ndechekuti vanhu vose vakasikwa naMwari vane utano. Saka kana munhu ari tikaona kuti asina utano hwakanaka, tinonamatira nekuti nyama tinoda kudzokere padzanga dziri, sezvo tichida kuti vapinde mumaelections vane utano pamwe chete nevatungamira coalition yavo.
Vachiminyavati vafara zvikuru neuwandu hwevanhu vauya kuzonamatira vatsvangirai vachiti zvinoratidza kuti murume uyu munhu wevanhu uye ruzhinji runotarisa kwaari kuti rwasunungurwe mune zvematongero enyika pamwe chete nemukurarama. Svondo rapfuura vatsvangirai vakaitirwa musangano nemunamato wakadai kumashonaland west. Ndakamirira studio 7 mumasvingo, ndini Gandhi Maramba.